tikatarisa vanhu vanofamba pazuva zvikuru vanopinda muzimbabwe nepamabhodha pedu paairport kunana Bidvest kunana Chirundi kunana Nyamapanga nekunana Forbes Border Post tinotarisa kuti tiona vanhu vanopinda vakawanda chaizvo. Saka hongu ndinobvumirana neZimbabwe Human Rights Commission kuti uwandu hwevanhu vari kuteswa kana kuti vakateswa nedenda iri hwakanyanya kushomeseka chaizvo kusvika pakuti tingati isusu Zimbabwe ine uwandu hwevanhu kushoma-shoma pane vabatwa nacho, vari kurwara nacho kana kuti vakatisiya. Saka hongu tinowirirana neZimbabwe Human Rights Commission pakuti uwandu hwevanhu vavo vakapinda muno muZimbabwe nepamabhodha ipapapa hwakawanda. Tine kushomeka kwakawanda kwedenda iri muZimbabwe tichitarisa kupinda kwakaita vanhu muno muZimbabwe kumabhodha ese nepamaairport.
Tinonzwawo veZimbabwe Human Rights Commission vari kukurudzira kuti dai mitauro inoshandiswa mukushambadza nezvecoronavirus kana COVID-19 wawanzwa kusanganisirawo wemaoko wesign language kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunzwa nezvedenda iri. Zvinhu zvamungataurawo?
Tinowirirana zvikuru neZimbabwe Human Rights Commission nenhau yokuti mitauro yacho inenge iri shoma. Ndinofungirawo kuti inhau yokuti iyo hurumende pacho zvayo yanga isati yanyanya kuisa muono wayo pamalanguage akabuda muconstitution yekuti munhu wese ange achiwana mashoko kwakasiyana siyana achishandira mutauro waakasungunuka nawo. Saka vanga vasina kunyanya kuita pay attention kuzvinhu zvakafanana naizvozvo. Saka iyi ichenjedzo kana kuti iyambiro iri kubva kuZimbabwe Human Rights Commission zvedwe ngatiwanikwei tichicherechedza zvinenge zvataurirana muconstitution kuti mitauro yakasiyana siyana icherechedzwe nekukasira nokuti patasvika dambudziko rakafanana irori.
Tingaona here hurumende ichitorawo kurudziro iri kupiwa iyi neZimbabwe Human Rights Commission?
Ipfungwa dzangu vakandemire kuti paitika chinhu ichi, paitika nhamo iyi, vakuru vanoti toita maonera pamwe chuma chemuzukuru. Saka kana zvauya zvakaita saizvozvi izvi, mhuri yeZimbabwe, mapato akazvimirira akangofanana naZimbabwe Human Rights Commission vanokwanisa kupawo unjere hwavo kuhurumende kuti dai waro yakwanisa kutora nekukasira unjere ihwohwo kuitira kuti chinyi ramangwana redu rimire zvakanaka.